Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 28 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chikoro ichi chakatanga mugore 1956 kunyange zvazvo maemeralds akambopera, asi chakaramba chinda mberi chiproducer very good results. But jangwara wako ndiro kuti zvichitevera kudiscover kwelithium, chikoro ichi chava parumana nzombe.
Chikoro cheSandawana Primary School kumberengwa chinonzi chave kuvhiringwa nevanochera chicherwa chelithium.
Zimbabwe iyi yakauya nehondo. Hondo yairwirwa kunzi vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda. Naizvozvo nhasi uno hazvigonika kuti vanhu vashomanene vosarudza ivo kuti aiwa kwete uye hakwanisi.
Nhasi dare reSupreme Court rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yavasevhi yakasvikuwere avo vanoda kukwidza musarudzo mwedzi unouya. Russia inoimbisa kupa chikafu pachena kudzimwe nyika dzemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu pachikoro cheSandawana Primary School kumberengwa, vachiti kambani inochera chicherwa chelithium munzvimbo iyi nevashandi vayo vari kukanganisa vadzidzisi nevadzidzi. Svondo rapera, rimwezve sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rakazivisawo kunyunyuta kwaro pamusoro pekuvhiringwa nevezvematongerwo enyika kuri kuitwa vana vechikoro nevadzidzisi vachiendeswa kumisangano yezvematongerwo enyika. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawachira Zhou, vanoti vashandi vave kushandisa zvimbuzi zvevana vechikoro, ukuwo vachiunganidzira matombo avo munhandare dzemitambo zvekuti vana havasisina pekuitira mitambo yakaita senhabvu kana kuti netball.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe hatisi kufara nezviri kuitika kuchikoro cheSandawana Primary School chinova chiri kumberengwa. Chikoro ichi chakatanga mugore 1956 kunyange zvazvo maemeralds akambopera, asi chakaramba chinda mberi chiproducer very good results. But jangwara wako ndiro kuti zvichitevera kudiscover kwelithium, chikoro ichi chava parumana nzombe. Mamwe matoireti apachikoro ayapa kana kuti epasanda wananga asingachishandi, akasara achishande pachikoro chete. Saka vanhu vakugara shandisa matoireti aya vakawandisa zvikuru. Matrucks ari kutora lithium mumwe zvarenji achiisa 30 meters from the school cart muschool ground. Zvinoreva kuti noise iri ipapo, mafumes anobva kumotikari dziri kufamba, dust zvanyanyisa zvichikonzera noise and pollution inobva kudust. Mablasting anenge achiitwa kuchitorwa lithium mumwe zvarenji akanyanya. Zvekare vashandi vari formal vekuvimba vaakushandisawo matoilet ayo akagadzirirwa vana vashoma zvikuru kwazvo.
Vakuru vechikoro pane zvavari kuita here pamusoro penyaya iyi, Dr. Joe?
Vakuru vechikoro havakwanisi kuti vamise vashandi vekuvimba avo vaakushandisawo matoilet. Saka zvatiri kutaura kudai ndezvekuti dust riri kupinda nepamahwindo, dust riri kunaya, vana maticha vanodzokera kumba vari vanhu vakazara dust. zvisingatarisiki maziso achinetsa vana vachitonetseka nemaziso vamwe vachinetsekawo nezvirwere zvakawanda matoilets vana vadiki vasingachikwanisi kushandisa nokuti akushandisa navanhu vakuru uye anenge akasviba zvikuru kwazvo
vanomirira bazi rezvedzidzo nevakuru vemunharaunda iyi vakatadza kugadzirisa nyaya iyi here
takambozama kuyambira uyezve kurayira vepachikoro ipapo uyezve masangano edu at district level and provincial level vakazama kumbonyora tsamba kuministry officials asi hapana chauviri chatichabuda
hurumende yakaudzwa here pamusoro pedambudziko iri hapana nzira yekugadzirisa nyaya iyi here Dr. Joe
chasara chete ndechokuti tinyore tsamba kuna permanent secretary weeducation naminister weeducation tichikumbira kuti vatumire timu imbonoonawo zviri kuitika kusandawana nokuti hazvigutsi mukombe chatinofunga ndechokuti pachikoro environment yokudzidza uyezve yekudzidzisa asi pasandawana hapasisina proper environment ingapa kuti vana vadzidze nemhaka yedust nemhaka yenoise nemhaka yevashandi vakawanda vakushandisa mumatoilet anoshandiswa nevana saka pane njodzi pachirungu vanoti vana kana kuti chikoro is sitting on a time bomb tinofunga kuti zvakadaro hazvifane zvinge zvichiitika
chii chanokonzera kuti mutaure zvamataura izvi Dr. Joe
takamboona kukwekwe vana vechikoro vachizodonhera muchikoro nokuti tanga tanguri taudza ministry kuti pasi pefoundation pari kucherwa nematizina minors asi vasina kutirimuka naizvozvo tinofunga kuti apa pasandawana pakuda kuti ministry itirimuke zvichida ingenje vari kutora lithium kana upfumi hwomuberengwa vavake aboarding school an art of a boarding school nearby pari appropriate and convenient for learning and teaching apa pasandawana hapachaiti pasandawana uyezve pavawo nevanhu vakawanda vanenge vachiuya vari informal in terms of mining activity vana vachimwawo zvikirango nekusvuta zvinodhaka saka pakuda kuti patsvagwe nzvimbo yakanaka pada iri boarding school avawo vanomaina vachiita corporate social development vovakawo chikoro chakanaka maemerald akapera pasina benefita lithium namamwe maemerald zvavakubuda kumwe pasiri pasandawana paimbomainewa ngazvibatsirewo kuvakwa kwechikoro chakanaka chingabatsirawo vagari vomuberengwa
ivo vabereki vomunharaunda iyi vanotii pamusoro penyaya iyi
vabereki vakazama kumbopindira asi vari kumaina lithium vane masimba makuru uyezve vanowirira navakuru
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawashira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 tabata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro vakati tivape zita rechikoro ichi vagotarisa munyaya iyi Nasi dare guru re Supreme Court richapa mutongo waro munyaya yakasvitswa kudare iri navasevhi yakasukuwere avo vari kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya hurumende ichiti vakasukuwere vakagara kunze kwenyika kwemwedzi gumi nemisere naizvozvo havana kodzero yekukwikwidza musarudzo idzi gweta ravakasukuwere muzvare Jackie Sande vanoti zviri kuda kuitwa izvi hazvienderani nebumiro remutemo vachiti Zimbabwe yakarwira hondo yerusununguko kuti vanhu vakwanise kusarudza wavanoda kuti avatungamirire
isusu mudare guru ratakanga tichinzwika nhasi tiri kutarisira kuti tiwane mutongo uchaita kuti kana kuti murau unoita kuti vakasukuwere vatendegwe kukwikwidza musarudzo yekutsvaka mutungamiri wenyika yezimbabwe inyaya yekuti zvakaitwa nedare riripasi rehigh court zvasina kukodzera nekuti uyo akakwidza nyaya yake kumatare haana kunge ataura kuti chii chaanotsigira nacho kuti vati vakasukire havamo muno munyika kumwedzino kwana kuita 18.
Chikuru chamunotarisira nhasi kubva kudare reSupreme Court ndechipi?
Dare repamusoro risendeke parutivi zvakatongwa izvi nedare rekuti vakasukire votendedzwa kukwikwidza kuti musarudze kutsvaga mutungamiri wenyika.
Ko kana zvikasafamba nenzira yamunotarisira muchatora danho ripi amaisande?
Zvotazoti kana zvikasaitika saizvozvo isu ticharamba tichingorwira kodzero kwete yavakasukwere chete asi kuti yemwana umwe noumwe wezimbabwe yekuti asarudze mutungamiri waanoda ticharamba tichikwikwidza kusvika tawana mhinduro nekuti zimbabwe iyi yakauya nehondo hondo yairwirwa kunzi vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda naizvozvo nhasi uno hazvigonika kuti vanhu vashomanene vosarudza ivo kuti aiwa kwete uye haakwanisi aiwa izvozvo totarisa kuti tinoramba tichienda mberi tichirwisa kuti vanhu vatenderwe kusarudza mutungamiriri wavanoda sekutaurwa kwazvakaita mubumbiro remutemo.
Avo vange vari mutauriri uyezve vari gweta rava Save yakasukuere Muzvare Jackie Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nezuro vakataura mumusangano wevatungamiri venyika dzekuAfrica weAfrica Russia Summit vakavimbisa kuti vachapa chikafu pachena chezvirimwa chinosvika matani zvikuru makumi mashanu kune dzimwe nyika dziri kuda rubatsiro dzakaita seBurkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Central African Republic neEritrea. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Chekutanga vaZininga, tinotinetsa pane zvapihwa nyika idzi dzeAfrica neRussia 50,000 tons dziri kunzi ndedzegrain ndechekuti pane nyika dzatodomwa mazita adzo. Panzi Burkina Faso, panzi Zimbabwe, Mali, Somalia, Central African Republic neEritrea. Sei nyika idzodzo dzadomwa. Zimbabwe sei iripo. Atisiso here takaudzwa manje manje apa zuro uno nehurumende yavamunangagwa kuti Zimbabwe yakakohwa zvinototyisa zvekuti tiri kutoshaya kuti witi gorosi timage tochiisa pai matura eZimbabwe asi kutokwana zvekuti chimwe chiri kuda kutotengesa kune dzimwe nyika asi toiswa panyika nhanhatu dzataurwa idzi kubva panyika dzese dzemuAfrica 54-55 ndisikakanganisi dzese dzimwe hadzina kudomwa asi Zimbabwe yadomwa kuti ichapuwo iri kubatsirwa nechikafu sei
muri kutaridza kuti mabatikana chaizvo vambofana chii chiri kukunetsa ichikurukuru panyaya iyi
tiri kunyeperwa here nehurumende yedu kuti Zimbabwe yakakohwa pakuru yatove food insecure hapana achafa nenzara kana nanhasi tichirungobatsirwa nechikafu ende apa akasike kutanga mwedzi wapfuura uyu China, hurumende yeChina yakabatsira futi Zimbabwe negorosi nechibage. Matani akawandisisa sei Zimbabwe ichiri kupuhwa rubatsiro rwechikafu asi hurumende yedu ichitiudza kuti tine maguta ega ega.
Hakusiriko kubatsirana here kwekudyidzana nedzimwe nyika kwatinonzwa kuchigaro taurwa uku. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vanotonzi vakapihwawo chipo chechikopokopo navaPutin ikoko.
Helikopta iri kupihwa Mnangagwa ndei ushamwari hwacho hwakanyanyomira sei nazuroyo zvakare vamunangagwa nehurumende yavo vakatenga presidential jet yakaburitsa iyo $54 million presidential jet vanayo vamunangagwa vakatengerwa saka iri kuita basa rehelikopta yaiyeyi
ya hukunzi wari kupuwa ushamwari tirijika zakate mruwa jirangusho ufumi saka gati bazirane kubazira sei kwa wari kuita chii chiri kuitika huku
mochi itikudini pa msorope ukama uru kutari zwanyika pakati pe Russia ne Zimbabwe tichitari sa rose jiri kuitika isu
ilise kuona kwa mdeche kutiva Putin vari kutenga vanhu ava tine vatungamiriri dzihurumende vakutoonekwa muAfrica kuti aya zvingowo zvimapapeti kana zvimastudhi zvinongoshandiswa neRussia ndo zviri kuitwa basa rekutengwa nezvinhu zvakadai tengwa nechibage asi tichibhoti tine chibage chakawandisa kana witi yakawandisa gorosi utengwa nehelicopter asi panapa takaburitsirwa $54 million yaikwanisa kubatsira zvipatara zvedu zvikoro zvedu kuyana mushonga kuwana mishini asi yakapedzerwa kutenga helicopter ndege yakanakanaka yapresident kuhelicopter yavakupiwa ndei nezuro hapa futi akatenga mamwe mahelicopter kubva kuRussia ikoko anodhura zvisingaiti zvisinzi mahelicopter yada kuzoshandiswa semaambulance asi nanhasi hatisi kutomboona kushanda kwawo saka tiri kuona kuti apa pari kutotengwa mutungamiriri wenyika tichazodzwa mamwe madhiri anenge akubuda ipapo kubva kuti Zimbabwe yaita madhiri neRussia yekutenga zvimwe zvinhu zvichangotengwa zvekutongobirana mari chete dzatisingatombozivi kuti mari idzodzo dzizvinhu zviri kutengwa izvi zviri kuzombozoshanda sei zviri kuzoitibatsirei isusu sezvizvarwa rweZimbabwe ndo zvatiri kuona apa nekuti hapana chimwe chatingaone chiri kupirwa vamunangagwa helicopter ivo vane jeti yavo
avo vange vari nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana vari parunare naEvans Sininga weStudio 7. Komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri mugwara rakanaka mukupedza dambudziko reuori asi vamwe mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uori huri kutowedzera. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomisheni iyi sachigaro veZAC Justice Lois Matandamoyo vati gore radarika komisheni yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni 12 yainge yakawanikwa neuori asi vachizvirova dundundu kudaro zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi veZAC vari kuitawo uori zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu amai Matandamoyo vavimbisa kushandisa shamhu ine munyu kune vashandi vavo vakadai.
Tinoona kuti pavanenge vachienda kupiwa mari vaone kuti kupiwa mari hakuna kukosha saka tiri kuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization yeZAC kuti mari handicho chinhu choga asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kubiridza uori mukati mwenyika.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ndiwo mamwe apomerwa mhosva yeuori hwemhando yepamusorosoro naizvozvo mukuru wezrp vatandavantu Godwin Matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe.
Isu seZimbabwe Republic Police hatibvumidze maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe asi takatarisana naizvozvo isuwo sevakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe.
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori hunotyisa kana zvichitariswa nepachikero checorruption perception index. Kunyange zvakadaro munyori wekomishini inoona nezvematare yejudicial service commission JSC vawalter Chikwana vaiyemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa neZAC mukurwisana neuori munyika. Asi mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika.
Kune masectors akasiyana siyana uori unoramba uchingowedzera kumining sector, kueducation, kuhealth. Kune macases akawanda taona vamenshena macases anopfuura 200 avakainvestigeta ecorruption. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda asi kuinvestigetewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti tiri kukwanisa kurwisa uori zvamazviro kwazvo. Kana nyaya zhinji dzisati dzapera hatione kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira amai Fabialis Mwedzi vanoti kunyange Zak iri kuti iri kugona basa zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba uchidzika midzi.
Ndichazvitaura nezake kuti uori huri kudzikira, tokurona kuti uori huri kutokwirira.
Musangano weZak uyu waona pachiitwa kurudziro yekuti mataredzi mhosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mhosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori wadzo, iyo iri padanho remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiyo yedzimwe nyika dzine uori hwakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti mapato makuru ezvematongerwo enyika ari kukwenyenzvera vemakereke kuti vatendi vavavhotere musarudzo dzemwedzi unouya. Vemapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change vari kuenda mumakereke akasiyana-siyana vachishandisa mavhesi emubhaibheri kukwenyenzvera vatendi kuti vavavhotere. MuNewsday mune nyaya inoti nezuro ranga risiri zuva rakanaka kuTriple C sezvo dare muBulawayo rakarambidza nhengo dzaro kuti dzikwikwidze musarudzo dzeparamende, izvo zvakatopa bato reZANU-PF zvigaro zvitatu muparamende. Bepanhau reZimLife.com rinoti bato reTriple C razivisa kuti riri kuenda kumatare nenyaya iyi uye richakumbirawo rubatsiro kubva kumasangano akaita seStardust kuti nyaya iyi igadziriswe. MuNewsday makare sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drugs Network rinoti panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzekubetsera vanoshandisa zvinodhaka kunze kwekuvasunga. Mukuru wesangano iri vaWilson Box vanoti kusunga vari kunetseka nenyaya yekushandisa zvinodhaka kunokonzera kuti vanhu ava vavande pachinambo chekubuda pachena kuti vapihwe rubatsiro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani mangwanani akanaka, vana baba Jonga nanavawande pastudio 7 apo. Aiva munoti panyaya dzakanaka, nyaya dzakanaka chaidzo, muono akanaka. Dai pasina ini hapana zvataimboziya pazviri kuitwa kumusha uku, zviri kuitwa kumusha uku. Nai baba Wande, ndiisireivo zvisvike izvi kuna vanhu vaZANU kuti vanhu vaZANU vanombode chiko kuZANU? Vakaiswa here? Vakati vamupfuwira here? ZANU taanguri takabva kare nayo, svika nhasi tachembera kubatiri majaya, tachena musoro. Hapana kana chimwe chete chinomboti chinoonekwa chakapundutswa bane ZANU. Chavanoda kuramba vachipinda vachiti vanoda kuti vagadzirise zvinhu zvavasina kugadzirisa zvinyi. Ngavangoti taurira bazi kuti vanoda kuti varambe vachitora upfumi vachiba, wachiba isusu tichitambura nemhuri dzedu. Vanhu vaZANU tikwanirei? Hamuna kukwana ba, hamuna kukwana, muri mbavha. Hatidi mbavha ba, hatitungamiri nembavha. Mukomana ngaapinde uyo. Gore rino tinopidza chamisa, mukomana wechidiki, pasta anoziva Mwari, anotya Mwari, ndiye achapinda. Ndatenda hangu ndizivisirei waZANU kuti ngavatisuduruke chamisa agare pachigaro. Ndatenda.
President Chamisa, munodadisa sando dzenyu President. Ndati tiri kubasa nhasi muchibuda paCNA. Ndikashedzwa nemurungu andoshandira akatiti, "You see this guy?" Ndikati yes. Zvikanzi, "Ah, uyu anodeserva kuita president uyu." Noti Mnangagwa, "Mnangagwa doesn't know how to speak nice English." Andafara shem, "President munodabisa, keep it up." Sando dzenyu President. Ramba makadaro President. Marumbidzwa President, madavirwa President pasine kudenga.
Tasei pa Studio 7, kwa zviri kuitwa nana Munangagwa izvi, vakomana. So, vanhu vekuBulawayo vakaisa vanhu vakunzi vanhu ngavabviswe, maMP akaiswa vanhu vanonzi ngavabviswe, because veZANU-PF ndovazoenda kumatare vachiti Zeki yakakanganiswa. Kana takuzoti Zeki inoudzwa zvekuita neZANU-PF yoramba kuti Zeki yacho. apo varikuisa vanhu vavo vakaiswa nefazi kuti vanhu vava matare ari kutomirira kutoti vanhu vava vatori right then vanhu vari kusarudzwa nevanhu vonzi havasi right izvonzi zvitori right vanhu ivavo ngavapinde vari vatatu vatatu atori matare ari kutotsigira zvinhu zvakafanana neizvozvo uko matare acho kuti ndoabva kutobvisa vanhu vetriple c kublawayo so zviri pachena kuti matare ari kuudzwa nezvekuita nezanu pf matare akaiswa muhomwe nezanu pf ndo chete zviri papa izvo zvavo zvekuzoti vari kupandana zvikopokopo zvakazara ropa rekuukraine varirana putin vana munangagwa zvinangana nebasa rese zvine basa rechiine izvozvo
tinozwa kurwadziwa chaizvo nezvaitwa nhengo dzetriple c idzo dzisakwikwidza musarudzo nemhaka yekuti vaida kuti iwo wavo wawane vanhu munangagwa vanhu havachakudi icho chokwadi kumira hako pamberi pevanhu asi vanhu havachakudi musazoshama kuti muhurumende monzi mafiwa nemunhu anoremekedzwa then vanhu voseka kana kuti vanhu vofarira vanhu voridza mhururu zvisati zvakamboitwa kushona kwedu ndo nyaya iyoyo vanhu havachadi that's the truth chechipiri iwo uri kuenda kurussia wonzi wapihwa ndege mamwe mapuresidenti ane misoro inodhonza waona ari kuya nendege iri muzvifunge izvozvo izvo ndokuzungaira ikoko
muri sei zvenyu pastudio 7 apo ini ndinongodawo kutaura zvinhu zvishoma shoma pamusana pavamunangagwa kuti havamunangagwa ngavagarisike pasi because nyika vaiuraya zvinhu zvacho zvakangouma chaiko titongoti mukomana ngaapinde chamisa ngaapinde ya hapisie unofanira kutopinda taremba namunangagwa zvisingashandi zvaanongotaura izvi tini zvangu nomeni smango ndiri palimpopo apo ngaapinde mukomana chamisa
studio 7 makadiko zvei studio 7 aiwa isu tarwadziwa kunoku tarwadziwa nemashoko abuda kuhaikoti yekublawayo aiwa zvangu apachena kakuti makoti ndo akuvhota vanhu havachavhoti makoti ndovhota koti ndio inodecida kuti munhu uyu ndeapinde uyu ngaarege kupinda after all vanhu 11 vangakonzeresa here kutambura kwevamwe vanhu vanomukonjise dzevanhu 12 dzese vada kuti vanhu vezanupf vapinde uncontested chamisa ngaarege kupinda maelections aya zvigare zvakadaro
anokukwaisaili maimoyo kusouth africa pamberi nemajemesi pamberi tinongoti vasikana vedu vemajemesi yavo vave nekutamba kwakanaka musatya musapindwa nokutya asi mungoramba makaziva kuti ndiri number 1 musimbise madifensi musimbise zvenekumashuta uko muve munongoti mukabata bhora munoonekwa nokugohwesa muve nokushuta tinoshuvira mago akawanda masiko akawanda aiwa tinongoramba tisi kutsigirai zuva nezuva pamune muchitamba tisamba tikutsigirai kuti murambe muchiinda mberi musatya nechikwata chamapaniwa nacho icho rambai makasvinga muenderere mberi mutore mukombe upinde muzimbabwe James yalala James yalala jemu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Chikoro cheSandawana Primary School kuMberengwa chinonzi chave kuvhiringwa nevanochera chicherwa chelithium. Nhasi dare reSupreme Court rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yavasevhi yakasuku here avo vanoda kukwikwidza musarudzo mwedzi unouya. Russia inovimbisa kupa chikafu pachena kune dzimwe nyika muAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.